vamwe vari mataura ne Studio 7 vati vakangopuwa magrocery nekambani iyi yakatadza kuvabhadhara ichiti inozopedzisa kuvabhadhara asina nhasi hapana chavati vawana. Amai Agnes Chirera vemuwadhi 28 kuzaka ndemumwe murimi anoti hachina kana pekutangira.
Ini ndiri murimi wedonje kuwadhi 28 kuzaka. Ndinorima donje rangu ndichiritengesera Kotko Company of Zimbabwe. Gore rakapera takarima donje chibva tatengesera kambani iyi, asi hatina kuzobhadharwa zvakafanira nekutenderana kwatanga taita. Donje iri takaribhadharwa negrosari. Takapiwa sipo dzekuvachisa raisi, shuga, flawa, mafuta emurivo nebhinzi dzekusevesa. Tikanzi mondozvitengesera mowana mari yenyu ipapo. Izvi hapana chakabuda nekuti baba nedivi vaiba girosari riya vachienda kutochinjana nedoro kubhawa.
Vati zvekudya nezvimwe zvekushandisa zvavakapiwa zvaiva zvichoma zvekuti havakwanisa kana kuraramisa mhuri yavo.
Semurimi ndaiti ndikawana mari ndobhadharira vana school fees, umwe ari kuyunivhesiti, asi zvese zvakakona. Ndaifanira zvekare kuti ndichengete mari yangu yekutenga mapiritsi ABP epamwedzi, asi handina kuzodaro. Saka kodzero yangu yekuva mutano yakatyoreka. Gore rino vekotiko kambani vakatotanga futi kutenga donje, asi isu zvikwereti zvedu zvegore rakapera havana kupedza. Zvakadaro gore rino ndakaendesa futi mabhero 4. Pamabhero iwawo rimwe nerimwe bhero raipiwa $10 pabhero rimwe chete, zvichienderana nokuti ranga richirema makeji zavanoda here. Nazvino mari yedonje haisati yauya, kusara kwemaDollars iwatakangopuwa pabhero roga roga.
Bhero redonje rine makirogiramu 200 rinoita zviuru 10 nezvina zvemadhora kana kuti 14,000 RTGS kana 190 emadhora ekuAmerica pamusika weRBZ auction exchange rate. Mukuru webasa kukambani yeKotko vapayasi manamike vatenda kuti hasati vabhadhara vamwe varimi mari dzegore rapera nekuti vakavhiringwa nekuchinjwa kwekushandisa kwemari dzemunhare mbozha gore rapera vakazopa vanhu magrosari.
Zvakaita nezvekuti gore rapera muna June tauda kutanga kutenga donje ra2020 tinowanzobhadhara varimi vedu tichishandisa maewallet akafanana one money kana EcoCash. Saka pakasaspendwa izvo pazvakabviswa pazvakamiswa nehurumende, varimi vakasara vasina mukana wekuti vabhadhare mari dzavo nekuti varimi vedu vazhinji havana mabhengi. Saka vazhinji vacho vakabva vatiinga varimi vachikumbira kuti pamunotipa mari pamunotipa mari tinozoshandisa mari dzekutenga zvinhu zvekushandisa mudzimba. Saka Kotko munokwanisa here kutipawo zvinhu zvatinowanzotenga panotaramira mari yedu? Tikadaiwa zvinhu zvinokwanisika, munotipa mazita enyu nezvamuda kutengerwa zvacho. Saka vane zvinhu zvavakakumbira kutengerwa takavatengera. Tanga tiri kuvamanikidza, asi ndivakatotikumbira kuti vatengere magrosari. Vakasarudza kumirira mari yavo, vakamirira mari yavo. Ndiyo mari iri kubhadhwa mwaka uno kuchibva kuhurumende. Haisi yapera kubhadhwa mari yacho yese, asi yakatotanga kubhadharwa. Saka tinokumbira kuti mari ikangopindawo tichingovatumira mari dzavo dzemwaka wa2020
zvavo. Kurikota rezvekurima munyika, vaEnjias Masuku vange vasingadairi nhare yavo kana kupindura tsamba, asi vakaudza varimi vedonje munguva pfupi yadarika kuti hurumende yakataka chirongwa chekubhadhara zvikwereti zvavo.
Kuti vapedze zvikwereti izvozvo, hurumende inoziva kuti ine chikwereti kune imwe varimi chegore rapera. Tikahwerengedza mose chinosvika $1.5 billion nyika yose. President vamunangagwa vakati vadharai chikwereti ichi, tatanga yezvino kubhadhara chikwereti chegore rapera. Varimi vose vedonje vanosungirwa kuva nebank account yomufoni kana yokubhanga yokuAFC kana kuAgribank kuti mukwanise kubhadharwa mari iyi. Saka fambisai shoko iro.
Asi vamwe varimi vakaita sava BTS Mombe vekuchiredzi vapikisa izvi vachiti havasati vabhadharwa kusvika pari zvino.
Saka zvinhu zvakaomera isu savarimi munzvimbo yatinogara, vakatiporomisa kuti tinofanira kuwana mari dzedu gore rino. Kotoni isati yatengwa asi haina kugara yabuda. Vakatosvika pakutenga futi kotoni yegore rino. Isu savarimi yegore rakapera zvinotishunguruza ende zviri kutirwadza kuti hatina kuwana mabhereda akasara ainzi anofanira kuwanikwa mari. Takavhurisiwa maaccounts kumabhengi akasiyana siyana kuchinzi ndokuchapindira mari dzenyu dzegorakati. Zvaitoitwa musure mekunge kuchinzi tisati tatotenga kotoni mari yenyu inenge yatopinda totozotenga iyi. Asi takatozoona mari dzototenga mabhero manyuwani zvokutoti hasi savarimi zvinhu izvozvo zvakaitika hazvisi kutibata zvakanaka nanhasi hazvisati zvatisunungura.
Tinosvika bhiriyoni imwe chete nezviuru mazana mashanu 1.5 bhiriyoni emadhora emunyika. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.